kuna 2024 tichitare taedu kodzero yevanhu kunyanya seizve matongerwo enyika takava nokubatikana zvikuru nokusungwa kunoitwa mamembers eopposition nenzira dzatinofungira kuti vanenge vari kumboita zvokumbunikidzwa kana kuti zvokuita zviya zvatoti kodzero yavo iite sokuti inorambidzwa kuti vashoropodze hurumende kana kuti vape kuratidzi maopposition parties vange vachipiwawo mukanwa iwowo rana jenkin tim tamakasungwa aya zvese zviri pajekerere tinozviziva zvinhu zvakanyanyobata zvikuru kukodzero yevanhu kuti aiwa dai hurumende yakwanisa kuti iregedze vanhu vape kubudirikira kwavanenge vachida kuti vaite kana kusora hurumende vangave vasangati vaite vanhu vaya vanenge vakunzi mazviitirei saka tokusungai mutemo wakushandiswa kuti uchivharidzira vanhu veopposition ndo zvatingati kukodzero yevanhu zvakatibata nyaya yekusungwa kwevanhu kunyanya
vamandaza manzwa mashoko ataurwa navatapfuma nei pindurai tinzwe
aiwa tinoti gore rino zvikuru sei takatarisana nematongerwo enyika zvinhu zvanga zvakati nyanyei kutiomera zvevagari vezimbabwe kubudikidza nenyaya yenzara yanga iriko asi hurumende yakaedza nepainogona kuti ikwanise kuona kuti ruzhinji rwevanhu vemuzimbabwe vawana kudya hatinai kuzowana vazhinji vakatambudzika hongu kune vaisungwa tinongotarisira kuti panguva inosungwa vanhu mapurisa vanenge vaine zvikonzero zvinoita kuti vane vasungwe asi chikuru ndechekuti bumbiro redu remutemo rine zvarinotarisira kune vanhu vanorarama munyika yezimbabwe ingave panyaya dzekutaura kusangana nevanhu nezvimwe zvakadaro zvatiri kufungidzira kuti isu zvizhinji zvachona pari zvino munyika yezimbabwe zviri kuteedzerwa hongu mune dzimwe nzvimbo dzatinotarisira kuti tinofanirwa kuimprova asi zvizhinji iye zvino zvinenge zviri kufamba zvakanaka ndosaka tiine runyararo rwatiinaro kunyunyuta hakuperi nekuti tiri vanhu vamwe vanoposerwawo vamwe vanokanganisirwa asi in general ndinoona kuti zvinhu zvanga zvakarurama mukati megore rino kunze kwezvishoma zvatingangobata izvi nezviizvi
vatafumanei pindurai tinzwe
ndinotenda kuti vamandaza avo havana kuda kunovambo vakapfiga mpini I think from his admission havo vamandaza vari kunyatsokuzvionawo kuti hapane zvimwe zvavari kunyatsoadmitawo kuti hazvina kunyanyokufamba zvakanaka izvozvo zvindo zvatiri kutaura izvozvozvo hatingati gore rese zvinhu zvese zvavanhu zvakashata leading to the SADC meeting in Zimbabwe, there was a stifling of human rights, which we have to admit kuti panenge pakaita chisimba. And mukano wamunotipa iyi tichitaurawo nezanup f teichida kuti vazivewo kuti aiwa vanhu vari kuzviona zvinhu ngazvichinje vamandazo vachibva panapa ngavaende vanotaurawo nesangano ravo kuti aiwa vanhu veduwere ngatichinjei maitiro awa vanhu ngavawane kodzero yavo ndinotenda
vamandaza kune nyayawo ye-2030 yakasimudzwa zvakanyanya mugore rino ra-2024 munoonawo sei nyaya iyoyo ya-2030 nekodzero dzevanhu muzimbabwe
ndisati ndabata ya-2030 ndoda kungokomenta zvishoma pane zvataurwa chikuru chavataura ndechekuti dhemokirasi yedu ngainge ichimachuwa kumachuwa kwedhemokirasi kumachuwa kwemapato ose ari mukati menyika opposition yova machured in maapproach yavo mune nyaya dzematongerwo enyika vanotongo zvakare vachitarisirwa kuita zvavanofanirwa kunge vachiita ndo patinosvika pakuti dhemokirasi yedu yamachuwa ndochienda kunyaya ye-2030 tofunga pakapinda vamunangagwa vakati tiri kutarisana nevision 2030 iri kutarisirwa kuti kunge kuine middle income economy ndo vision yatakatarisana nayo iye zvino dambudziko rauya pakuti izvo kune vanotora vision 2030 vobva vatanga kuishandisa for mapersonal agenda semaonero angu asi chikuru ndechekuti mukati memusangano wezanu PF tese tinowirirana nevision 2030 ichitungamirirwa navamunangagwa. Ivo vakataura pachena vakati ivo havana chimwe chavari kutarisira kunze kwokuona kuti vaishanda sezvinotarisirwa nemutemo wenyika kuti ivo vachange vaine matemo avo maviri. Havana chimwe chavatichataura chiri kunze kweizvozvo.
Vakapfuma nei tipete chirongwa. Zvinhu zvamungatarisira muna 2025
Zimbabwe sachigaro weSADC tinotenda kuti president vedu ndo akabata nyanga tichitarisira kuti vanoita lead by example. Tikuona zviri kuitika kuMozambique tinenge tichitarisirawo kuti kuitewo runyararo sezvekutaurwa navamandaza. Tikutaura kuti 2025 kuti kodzero yevanhu inge ichinyatsoobzevhwa nehurumende yedu. Zvinhu zvatichitarisira pane nyaya dzeunemployment, nyaya yecurrency yedu we are very concerned kuti hatina currency iri stable. That needs to be sorted out. Nyaya dzeinflation, corruption, very very important. Zvikurusa toda kuti 2025 kuitike dialogue. Hurumende yedu ngaitaure nemacivil societies and all stakeholders, maopposition members, ngatigarei pasi tiite dare redu senyika tichitarisana kuona kuona kuti chii chiri kunetsa munyika yedu. Hanzi gudoguru muswe kuti vapwere vagokuremekedza. 2025 tikutarisira kuti aiwa sehurumende yedu ngaiuye igare pasi nevana vese. Aiwa chii chanetsa, togara pasi toita dialogue kuitira kuti nyika yedu ibudirire.
Vamandaza, munoona here zvichiitika zvokuti paite dialogue iri kutaurwa navatapfuma nei muna 2025?
Aiwa, kutaurirana kwevagari vemuZimbabwe zvinokwanisa kuitika nguva yese. Ndosaka pakanga paine Poland. Vamunangagwa vane open door policy, mutungamirira anoteerera anokwanisa kutaura nevamwe. Ndosaka vari kutaura nemapoka akasiyana siyana munyika. Saka dialogue is an ongoing process. Munhu wese ane shungu yekutaura nekuona kuti zvinhu zviri kuitika mukati menyika zvafamba nematarisiro avanenge vachiita. Ngatidhepota nekutisangane tichikurukura tiri pamwe chete tichiremekedzana nezvigaro zvatinenge tiinazvo mukutaurirana kwatinenge tichiita.